kusarudzwa kwacho kunongobva pakuti any country yanonzi maparticipants nyika dzinenge dziri mukimberley process inokwanisa kukumbira kuti tinokumbirawo kuti tive mutevedzeri vasachigaro mugore rakati kana pakasava neanopikisa ndozvinobva zvatongovapo saka zimbabwe yakakumbira kuti inge iri mutevedzeri webotswana muna 2022 haasi maelections hakuna mavotes kimberley process haiiti zvemavote ba sezviri kuripotwa mustate media kimberley process inoshanda kuburikidza nekubvumirana vanhu vanoita hurukuro kana pakaita nyika mbiri dzinenge dziri kuti toda kuva mutevedzeri vasachigaro muna 2022 kimberley process inokwanisa kuva tigarai pasi muri vaviri mutaurirane
iko kupinda kwezimbabwe kuti inge iri mutevedzeri wasachigaro kunorevei tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe nokuti tinonzwa vamwe vachichema kuti vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muzimbabwe
meeting yekimberley process ndeyemadiamonds havanei nezvematongerwo enyika havanei nezvakawanda saka chero pakanzi paitika dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvinyanyi kukanganisa basa reusachigaro hwezimbabwe kukimberley process asi dambudziko ringangoitika nderekuti gore richatora usachigaro ezimbabwe muna 2023 igore resarudzo munyika medu zvoreva izvo kuti sarudzo idzodzo dzinofanira kuitwa murunyararo nekuti pakava nemhirizhonga kimberley process ichakwanisa kutya kuti madelegates vakauya kuzimbabwe kuri kubuda mareports ekuti kana kuti vanhu vari kupondana nekuda kwezvematongerwo enyika vanhu vanenge vaakutya kuuya kuti vanogona kubatanidzirwa mumhirizhonga dzinenge dzichiitika munyika saka ndopane dambudziko guru ipapo saka dzikaitwawo murunyararo hapana dambudziko riripo
ko kugunun'una kuri kuitwa nevari kwachiyadzwa kuri kucherwa mangoda havatarisiwo here izvozvo vekimberley process
kimberley process ndeyebhizinesi ndeyekutenga nekutengeserana madiamonds saka chavari kuvinga chete madiamonds kana achiwapa profit thats good zvimwe zvese izvi havana kana nebasa nazvo chavanenge vachida ndechekutarisa kuti vane nyikana here yekuti vava nemadiamonds anenge akachipawo uye aine uwandu uye aine kwaliti yakanaka ndo chete chinhu chavari kuda munomu zvekuzoti ndiani ari kutonga kana kuti zvakadini havanei nazvo zvese izvi.